ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ya naudzedu dzanhasi muvhuro mbudzi 30, 2015. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vanotaura kumusangano wekuzeya kushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitirwa muParis kuFrance. Musangano we International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA, unotanga muHarare zvine mutsindo. Zimbabwe yogadzirira kutambira mangwana mutungamiriri weChina vaJinping avo vachange vari munyika svondo rino. Mazita evatambi gumi nemumwe chete vakatamba navo zvinonwisa mvura gore rino anoburitswa kuti vasarudzwe mumakwikwi eSoccer Star of the Year. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutaura nezvemusangano weICASA pamwe nerwendo muZimbabwe rwemutungamiri weChina. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.